mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri mbudzi 19/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Chanonoka Wande ndiri muwashington dc ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nebhonasi vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muharare nezuro varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rokushaya mbeu nefetiraiza tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano rinomirira vana chiremba muzvipatara zvehurumende rezimbabwe hospital doctors association rinoti nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina zvekare kuwana mihoro yemwedzi wambudzi pamwe chete nemari dzemabhonasi dzinonzi dzakatanga kupiwa vamwe vashandi vehurumende vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri dr tawanda zvakada vanoti kusatambiriswa kwavana chiremba vari pakuramwa mabasa uku kwasvitsa mwedzi miviri vasina mihoro izvo zviri kuomesera vana chiremba vakawanda nemhuri dzavo dr zvakada vaudza jonga kandemiri westudio 7 kuti sangano ravo rakatoisa chikumbiro kunhengo dzakakwanisa kuwana mihoro wemwedzi uno pamwe nemabhonasi kuti dzibatsirewo nemari nhengo dzisina kuwana mihoro
vana chiremba vaisaenda kumabasa havana kuwana muhoro wavo yemwedzi wanovhemba vatove mwedzi wechipiri vana chiremba vasina mari vasina kutambira ndo manera zvakaita
saka zviri kuita kuti vararame sei kana mati wamwedzi wechipiri
vana chiremba vari kungoraramawo semamwewo macitizens emunyika yezimbabwe vasina mabasa vari kutongokiyakiyawo vachitsvaga chouviri kuti vange vari kurarama
pane matanho amuri kuitawo here ekuti munge muchigara pasi nehurumende kuzeya nyaya idzodzi dzekusaenda kumabasa kwana chiremba
isu sebato rezimbabwe hospital doctors association takataura tikati tiri kuzotaura nemunhu wese anenge achishuvira kutaura nesu panyaya yekugadzirisa dambudziko riri pakati pedu izi hatina kumira kutaura nemakurukota ehurumende naminista wedu takatosangana kanokwanaita katatu tingoonesana nyaya idzi takapedzisa kusangana musi wechishanu apo taikurukura nenyaya idzi takaita mawazo akawanda fund 2000 tikazovasiyira isusu vatinotiwo maminimum demands edu atakatarisira kuti vana chiremba vange vachikwanisa kudzokera kubasa vakatiwo vachazenge vachatora nemamwe mabato avo ehurumende anosanganisira treasury nekumaattorney general kuti zvinge zvichigadzirisa saka vakatiwo vachazodzoka kwatiri takangomirira kunzwa kwavari kuti taapata hatina kumbobvira takamira kutaurirana nemakurukota kana nani zvake anenge achida kutaura ne takasununguka
saka pari zvino vana chiremba vangani vamiswa mabasa mushure mekuenda kumahearing a
nhamba chaiyo hatisati taiwana nekuti tinodayira kuti mahearing ari kuitwa nehealth service board asi sekungoburiswa kwavakaita kuikira pfuura hero vachitora noda kudzinga machiremba anokwana kuita iyo 500 pa1600 machiremba ari munyika yezimbabwe saka ndokungonzwawo kwatakaita asi kuti tinyatsoziva kuti vadzinga vangani pazuva ranhasi nekuti vacharamba vachidzinga kusvika pasi zvine zvakutodaiwo vehse variwo vanopindura
tiri kunzwawo kuti sesangano muri kukurudzirawo kuti vana chiremba vanenge vakawana mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi avo mwedzi uno vabatsirewo vamwe vasina kuwana mihoro mungajekisa kuti zvakamira sei ipapo
tiri kuti su kune avo machiremba anga ari kuenda kubasa akawana mihoro yavo sebato rezimbabwe hospital doctors association tiri kuita tinoti iyo crowd funding kuti tinge tibatsirawo vamwe vedu vasina kuwana mapei kwemwedzi miviri yapfuura iyo. Saka tirikungoti vanokwanisa vanonga vachidonata kunyanya kune machiremba edu vari muprofession anonga achikwanisa kubatsirawo angave chiremba waanoziva kana waasingazive kuti tingokwanisa kunge tiri kuwanawo chekudya pamwedzi miviri yapfuura iyi sezvo asina kuwana mapei avo. Crowdfunding iri kuitwa isusu sebato reZimbabwe Hospital Doctors Association.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano iri Dr. Tawanda Zvakada vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vanoti kunyangwa zvimvura yaturuka, varimi vakawanda vakasangana nedambudziko guru rekushaya mbeu nefertilizer sezvo zviri kudhura uye zvirongwa zvehurumende zvakaita secommand agriculture zviri kuda kuti vatanga vaende kumabhanga. Muguzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Mvura yaturuka, akatinonoke hayo taitina pamwe chaturuka pakati nekupera kwaOktobha kaina yazoturuka pakati paNovhemba zvino hazvina kutaka hazvo. Shuwa shuwa yaturuka chaizvo zvakasimba. Inotifadza mvura izvi asi sefirimi gore rino zvakada kuti omerei gadziro yemari tiwane maitenge mainput mari chai chaiyo varimi zvakati omei. Chirongwa chaiita kuti makore matatu apfuura varimi makwanise varimi vakuru vazhinji vakwanise kurima secommand agriculture kautema special program yemaize nesoyabhini newiki chakazopiwa ndikine nekuti commandisi tanga chibateka zvino rwendo runo chakaindirwa maitiro acho chichidza mabhengi ndochipinda aite ape varimi mari kana kuti mavhocha ekuti vanowana mainput. Zvadaro izvo varimi vedu muno kutaura chokwadi ukama hwavo nemabhenga hauna kumira zvakanaka.
Ko chii chiri kunetsa pakuenda kumabhenga apa?
Mapurogiramu akafanana naiwaya akamboitwa makore apfuura ayo tichitanga 2010 kusvika 2012 varimi vakawanda vakasara vatsva vakasara vachichema nemabhengi iwaya. Saka ukama hwaunanyatsomira mushe asi ndo nzira yakundipambwe nayo. Zvakatinonoka hazvo kugadziriswa kuti zvichiitika asi varimi vaakuendawo kumabhengi ikoko akatarwa acho akapinda muzvirongwa vaakuendawo vachiosaina pepa asi nyaya yekuwana mainput acho tikorai kunonoka nekutitarisa nemawandiro aita mvura.
Ko kutengawo mbeu zvakamira sei nefotereza iwo mwaka uno?
Vauchiki vembeu nevagadzi vefotereza vari kutiudza isusu kuti vane zvakakwana mumasoro mavo asi vatinonyotirasa kuti vanogara vaine mbeu zvakakwana ndevembeu vefetereza ka vanotaura zvavo kuti gore negore vanoti yakakwana asi tozoona izoshota. Zvinhu izvozvizvi mitengo yazvo patikaregera kushandisa mari yekunze takushandisa yedu yemuno vembeu nepotereza ava nemishonga yacho yatoshandisa kurima muminda iyi vari kuramba vachingotora marets vari kuramba vakamaintena mapurize avo ekumahiwe neinterbank. Interbank ikangoti kwirei ivo zvavazopirawo. Saka kumurimi manje asiri kuwana mari ichienderana neinterbank yacho pazvinhu zvaaritengesa ari kuwanikwa achiwana mari shoma yekuti achiotenga oteredza nembeu murimi ajama because ndozva yakutaurwa kuti fetiraiza yakuma $500 pasaga. Mbeu dzimwe dzakuma over 1000 pambeu ino iyo vakupinda pahekta imwe chete masiga zvachavetyisa. Saka pakadzipa varimi pava pakadzipa chaizvo chaizvo.
Mutungamiriri weZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Kunaya kwakaita mvura muHarare nezuro kwakapa kuti vanhu vaviri varasikirwe neupenyu kumbare mushure mekunge motikari yavo yadonerwa nemuti. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo mumwe mwana aidzidza paKomba Primary School kuLupane akayeredzwawo nemvura akafa. Bazi rezvemamiriro ekunze riri kutarisira kuti mvura iyi ichapararira kunzvimbo dzakawanda. Miti mizhinji yakadonha muHarare nezuro uye dzimba dzakawanda dzakazara mvura muHarare. Mumwe kanzura weHarare West Badenford Ngadziore vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti nhasi vanenge vachienda kunzvimbo dzakasanganiswa nemvura idzi.
Nzvimbo dzinosanganisira Westly, Matidoda, Linanapfat. Inzvimbo dziri muWestly muward mandotungamira saKanzera. Inzvimbo dzaAfrica Jose nemaFloods. Nyanya nzvimbo iri paManyuni Stands ari padhuze paHenry Richard paBlower Road apo. Pakona Blower Road nakona Tinori Drive. So paita maFloods akaitisa chose. So na8 o'clock nhasi uno ndichaendapo ndondoongorora kuti zvakamira sei. Ndine makanzu officials. After ipapo makanzu officials they should make sure that vaita attend kudambudzikiro kuti ringe richigadziriswa.
Saka vane matambudziko vanokuona ipapi chaizvo?
Vane matambudziko vose vanondiona paDistrict Office of Mebrain. Vanosvika ipapo vachiona DO, acting DO anozi Maigambiza. Maigambiza ndo acting DO pari zvino. DO yedu vakaenda mastablish. So acting DO vanobatika paWhatsApp ku 0712 632 041 0712 632 041. Anonzi Mr. Gambiza ndo acting DO. Inini vandibata pa 0773 010 371 0773 010 371. Inamba yakufona yekuWhatsApp 0781 0785 918 125 0785 918 125 ndiye WhatsApp. So kwa kusungo na 8 ziko chaya mtange nda kutenda njimbo idzodzo chasangana marezi nyawarizi kwa Musasa ku Westly kuti ongore njimbo dzose dzasa ni maflag ndio ndamzigo tala gadzirwa ndanzo kuti nemo ma areas kuti ndo wana wawiri wafa. So ndamzigo kuti izo zviri taka gadzirira se community so dari tia vede kufabe wani.
Asi chii chiri kunyanyo konzera matambudziko aya? Vamwe kavanenge vari kuti makanzuro ari kutioka vanhu vavake kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzichichengetwa mvura.
Chekutanga ndechekuti izvo according nemaflags aitika kuarea hapana chine chekuita nekuvakwa kune nzvimbo dzisikabvumidzwi. Asi maonere andanzwa aitika ndekuti izvo pane mamwe mablockage emadrainage system ari kuitika nevaya vanorasa marara mumadrainage system nevaya vanorima side memugwagwa vachivhara drainage system. Zvakare kune previous council yaingopa maland developer kuti vadevelope land asi votadza kuzopesa basa riya. Zvotadza kuti council izo yaigadzira madrainage system. So kuri vamwe maareas hapana Linanapfat haitorina madrainage system ekuti mvura ifambe napo. So idambudziko iroro. But again council haikwanisi kuuya kugadzira dambudziko iroro kuti ise madrainage system vasati vapedzera nadevelope bundoma requirement anodiwa pamutemo wekanzuro nadevelope. So ndo matambudziko mamwe anenge achionekwa. So izvi takazoita mutemo takuita kuti any developer anodevelope land afanira kutanga adzadzisa maroad first oisa madrainage system first before anything else. So that vanhu vachinge vazobhenefita kuwana pokugara haazotizi vanhu vosara vachizoita maflag.
Mumwe kanzura weHarare West vaDenford Ngadziore vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepanhau anhasi. Daily News mune nyaya inoti mapurisa varambidza mutungamiriri weMDC Vanelson Chamisa kuti vataure kuvanhu mangwana. Vachamisa vange vachitarisira kupa mashoko avo eHope for the Nation vari paAfrica Unity Square mangwana. Mujeli News nekare, kazuru ya Butare Harare inoti iri kuongorora kuti haina kurasikirwa nemamirioni mazhinji here mumakore maviri apfuura zvichitevera kutengeswa zvichiri pamutemo pemastend kuvashandi vayo. MuNewsday, Ishe Nhlanhla yamangwe ndiweni ventava dzinduna vanoti vari kuenda kumataro edzimhosva kuti vadzorerwe pabasa ravo sashe mushure mokumbomiswa basa. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri papfungwa dzavo.
Inyaya inondinetsa hino, uyu nduna uyo ari kuramba kuti sakunda ibvunzo ane chini chaakavigapa. Ndiye nduna umwe uyu wokupinda nelaki kudurukidzana vachigumba. Ndiye nduna umwe uyu akati akauraya vanhu vakawanda haasi kutomboziva vanhu vacho kuti vangani. Ndiye semunduna zvakare ari kurambidza kuti mbavha dzibvunzwe. Kana mbavha dzabvunzwa oti hanzi aiwa tiri kuti isusu tendai bita hasiri munhu anofanira kunge achicheya. Tarisai muone nyaya iri apa. Kana purezidendi kana vakangwara vazive kuti vari kukandwa pasi pebhaizi nemunhu iyeyi uyu anonzi nduna, nokuti iye ndiye ari kuprotekta mbavha. Varumwe zino vaimhanya vachiti masanctions. Masanctions ari papi kana sakunda aipiwa mari? Mari yorega kushanda zvayakafanira kushanda, yobiwa. Nhasi uno makoti edu haasi kushanda nenyaya yekuti chigumba anoudzwa zvokuita, malava anoudzwa zvokuita. Uyu wesakunda anoudzwa kunzi iwe ukaba tinokuprotekta. Nyika yedu inoenda kupi? Chii chatinosiyira vana? Hama dzangu ngatibatsiranei. Apa paita dambudziko apa. President Louis Matutu, iwe youth wezano, uri papi mbavha idzi ndiwaidzitsvaga? Heads list yadzo dziri kuprotekta, uri kuti chii nazvo? Tibatsirei ipapa nokuti pakaipa.
Makaita vani wana weZimbabwe, ndinoitwa Filimon Chirekwa, ndiri kutaura ndiri pano paJoburg ndichipikisana nezviri kutaurwa nemuyouth uyu ari kutaura kuti tiri kukumbira vasevhi vasukuru kuti wangu achitimirira pane zvichemo zvedu zvatiri kuda. Aiwa, iwe wegara wataura chokwadi shamwari kuti rwendo rwagara rwakarongwa kudhara, kwete kuti upiwe mashoko ekuti iwe chiita seuri kukumbira. Hatinonge takabvumirana newe izvozvo. Sevhi akasukuire munhu ane kambani yeekoneti zvinozikanwa neZimbabwe yese kuti badhi ndo iri kushandiswa muZimbabwe inowa babasa musha sevhi akasukuire uyo ari kudzinga vashandi nekutadza kuvabhadhara zvakanaka. Saka tinozoenda chirudzii tichindo chemakohwari. Iwe kana wafunga izvozvo iwe usashandiswa nekuti wapiwa mari yakukwanira, kana kuti $30 iyoyo haigoni kufadza munhu wese wenyika yeZimbabwe. Kana sevhi akasukuire achida kutanga achiita purezidhendi weZimbabwe ari undercover, hazvina kushata. Asi ngatanga ataridza washandi wake, kana taona kuti washandi wake waguta tozoona kuti aiwa zvinokodzera, nokuti hakuna mwana anobarwa achitanga kuenda grade 5. Mwana akutanga kuenda kupreschool kana kuti grade 1. Zvino grade 1 yasevhi akasuku here toiisa pawashandi wake wari kumushandira, tikaona kuti apasa ipapo ari kuvabhadhara zvakanaka, kana afunga kuritrenja wapa mari dzakakwanirana tozova kuti right. Havanokodzera kuti vangu vachiita baba kana kuti mudzidzisi. Zvino sevhi yakasukira hazvigoni nekuti ane nyaya dzomumatare.
Makadini pano paStudio 7 musi mese vashamarari veStudio 7 sine vatereri veStudio 7. Ini zita rangu ndoitwa Munoda Wafachifamba Usiku, ndiri muJohannesburg. Ndaida kuti ndipo muono wangu pane vavo vegrupu rinonzi veTyson Wabantu, kuti vanotaura kuti vechidiki vangada kunini. Ndiri vechidiki, asi tine bato ratinotoziva muZimbabwe rinofanira kunge richiwana rutsigiro. Saka chinoita kuti vafunge kundotora vakasuku here vatori nenhoroondo yokukonewa mukubata kwavo, chavanofunga kuti vanozovashandura chii? Tichirega kusiya bato ratakaona isusu rine vanhu vatakatoshanda navo vakatoshanda zvainzika,
Ine zokunge tichishandisa mafoni sazvinezvi nokumusha kuti kunge kune mafoni nokuti zvinhu zvese zvinge zvichinasa kunaka mumasystem zvese zvemanetwork nemaboosters neinini zvakazviswa muZimbabwe nekumaruwa nokumaruwa zvakaitwa naiye Nelson Chamisa which big of foot kosi tinotadza kuti tiite musoro pamwe chete tese toziva kuti ngatitsigire bato iri tibude mumadhaka atiri awa nokuti ane nhoroonde inobatika Nelson Chamisa yekuti akashanda kuminister of communication akaita zvinorova zvakatosiya zvakadaro zvikandomirira ipapo pazvakangosiyiwa ipapo.
Makadiko pastudio 7 apo vashamariri vese, aiwa tinotenda nenhau dzamunotipa. Nhau yangu inini yakanangana nemukadzi uyu anonzi Linda Masarira. One, anofungidzira kuti vana veZimbabwe takapusa ende hationi hatifunge. Two, chaasiri kuziva kana ndikupusa here kana ndiri kuita sei. MDC haisiyo iri kutonga, iZANU-PF. Zvino iye ndanga akapfoma pati yake kuti anoisana neMDC, pese panongotora MDC, MDC yazvodaiso. Chaasiuza ZANU-PF ndo iri kutonga, MDC haisiyo iri kutuma masoja tovauraya vanhu. MDC haisiri iri kutuma vanhu kuti vanhu vamwiso masuweji. Andi iye anoita anzi freedom of speech iri muZimbabwe ndeipi? Iye vanhu varikuti vakataura vanobva vatotorwa usiku. Saka ndamboziva kuti iye ari munyika ipi chaiyo chaiyo ari kumbogara chaiyo chaiyo kuti zvinhu zvachinja. Iwo manesi achiti akakumbira mari obva adzingwa basa, asi zviri pamutemo kuti vataure kuti varoda mari dzavo, vanoenda nekubasa, havana chokudya, wobva wadzingwa mabasa. Saka uyu mukadzi uyu chaiye chaiga munyika yaari anozogara chaiye chaiye ndeipi? Anofungidzira kuti isusu vane veZimbabwe takapusa. Tiri kuzviziva kuti pati yake yakafumwa neZANU-PF. Vari kuitei nedhailogu yavo yavanoita nechinonzi Poland chavo chavari kuita chi? Kana vachiti vanoda kuvaka nyika, vakatanga rini? Nanhasi vari kudya mari dzenyika vachienda. Nyika inonzi haina mari, uyu sikafumwa uyu anongoenda kunze kwenyika every day. Chaari kumbonatsoita chaiye chaizvo unosa zvachina ivana Linda Masarirwa ivavo.
Ndidzo dzimwe pfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7, ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7. Titumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Donald Trump inoti kuvakwa kwemisha kuri kuitwa nevanhu vechijudha mudunhu reWest Bank hakutyori mitemo yepasi pose. Kwemakore makumi mana America yange ichiti vanhu vechijudha havafaniri kuvaka dzimba muWest Bank sezvo iri nzvimbo yainzi ingangozove bangi renyika yePalestine. Cameroon inoti iri kutyira kuti kuchave nekushomeka kwezvekudya kumaudzanyemba kwenyika padyo nemuganhu weChad neNigeria, uko kune mafashani emvura ari kuparadza misha. Pari zvino mafashani aya anonzi auraya vanhu vanoita vanomwe. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi mana vakavhiringwa nemafashani aya. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mumazuva mana chete vanhu vapfumbamwe vakapfurwa vakafa mudunhu reCalifornia. Nemusi wechina mwana wechikoro ane makore 16 akapfura vana vechikoro vashanu akazviuraya. Nemusi wemugovera umwe murume akapfura mukadzi wake nevana vavo vatatu vakafa iye ndokuzviurayawo. Nesvondo, vanhu vana vakanga vachifara vakatarisa mutambo wenhabvu paTV vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe munhu apinda pamba pavo ndokutanga kupfura vanhu. Nezure, umwe murume akapfura vanhu vaviri panzvimbo inosiyiwa motikari pachitoro cheWalmart muguta reDuncan kuOklahoma. Murume uyu akabva azvipfurawo akafa. Mugari wekuOklahoma Tafadzwa Munjanja anoti nyaya yevanhu vanopfura vamwe yava kuda kunetsa muAmerica.
Tine matambudziko atanzwa nhasi makuseni zvichinzi kwaita bongozozo raitika rekupfurwa kwaitwa vanhu vatatu kutaundi rinonzi Duncan, Oklahoma. Zipaone kwa murume, aone kwa achienda pane motokari. Yangaine wanu wawiri wa mbori momo. Saka wanu awa waone kwa waka furwa, ndi wangu watu ufira mota imomo. Iye munu yangane puti aura ya wanawa. Ava azo zurayo, ipo mshure megupeza kura ya wanu awa. Munu uyu, anga achiziwana ne wanu wa furwa awa. Saka kwa yanga itori nyaya yeru vengu, pakati pevana ava yanga iri kuita nekuti waridzwewo matongo achiti munhu uyu apura haana kumbopinda mustoro mao kana kukonzera bongozozo mustoro asi yanga itongori nyaya yevanhu vanga vakunetsana pachavo
saka izvi hazvina kuitikira mustoro muWalmart zvaitikira panze
ehe zvinhu izvi zvaitikira panze muparking lot yepa Walmart pamastore eWalmart ndopa zvaitikira Mwacho auraiwa anonzi anga ambori mushandi wepa Walmart ipapo. Asi zvaitika ku muparking lot hazvina kuitika mustoro.
Mapurisa pane chavambotaura here pamusoro penyaya iyi? Pane chavambotipakwana here?
Nepari zvino mapurisa havana kuda kubudisa mazita ewapfurwa nyango zita reapfura wacho. Saka izvozvi vachiri kuedza kukumba nyaya yacho. Kuti wanyatso kuona kuti zvakonzera chii kana kuti kufurana uku kwaitwa uku zvafamba sei.
Pane vamwe vakuvara here panyaya iyi kunze kwavava vatatu vanonzi vafa?
Hapana vamwe ba. Iyo vatatu ava ndo vega vafa nenyaya yekupfurana kwaitika. Saka hakuna kuzoitika kushaika kwevamwe vanhu asi yanga ingori iyo yaunoti isolated incident ye gun violence.
Isewo kuziva kwenyu hapana chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mudambudziko iri?
Hapana, notenda Mwari kutiwo hapana chizvarwa chedu chekuZimbabwe changa chiri mubongozozo iri nekuti tichitarisa mitemo yefuti muOklahoma vanhu vese vese vakungobvumirwa kufamba waine futi yavo nyango iri maoko nyango iri muhomwe wakabva kupasa mutemo muna November muno unobvumira chero nemumwe anenge ari kungoda kufambawo nefuti yake akaibudisa pachena achiti ai maoko kana muhomwe asinga required kuti ave nelicense saka kutongofamba munzira umo tichingonamata kuti tinosvika kumba zvakanaka.
Mugari weOklahoma Tafadzwa Munjanja ari parunhare neStudio 7.
Toki birthday, hee. Kombe uru yakabva mugure wawani. Uchinjiti joja zakaita nini namai. Hee. Toki pazvinenge zvanaka uzvatikanganwe. Bai, topi zande kukanganwe. Bai, mina mato yenyu yote muzvatikanganwe. Manangu, tupisani kukangane. Kangano mainara, ba. Nine manzi wakandisa, ba. Kutumba zize mta, ba. Nyangwe nikandinda, ba. Maivano zira, ba. Kwa mwana, adaro wano disu vira zakana, ka. Bye.
Chucky vibes, amai, mai, sambukano na kita zvikuru, sezvo nguva yedu yapera, rikatimbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano ravana chiremba rinoti dzimwe nhengo dzaro dziri pakuramwa mabasa hadzina kupiwa mihoro yavo pamwe chete nemabhonasi. Vanhu vaviri vanofa mushure mekunaya kwemvura zhinji muHarare. Varimi vakawanda vatarisana nedambudziko rekushaya mbeu nefetiraiza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare Manheru, patinokupai dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.